Nyika yose iri kuona kuti Zanu PF yapererwa. Aichadiwa nevanhu, aisisina support, saka yasvika pakurova anambuya vedu nanasekuru vedu sezvatakaona kwaMurewa. Setriple C tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga. Tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we are a party of peace. Saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Makamhangara here kumapurisa sebato nezvekurova kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa, takaendesa mavictims vacho kuzvipatara kuti vaongororwe, asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe. Nyaya yacho ngainyatsi kuferefetwa sezvinotaurwa neconstitution. Mapurisa ngaite basa ravo kuitira kuti nyaya iyi isazoitika zvakare.
Muri kukurudzirawo kuti mamwe masangano ari mubumbiro remitemo anoona nezvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo?
Maconstitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission ngavaite basa ravo kuitira kuti tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 Triple C iri kuhwina. Ndosaka Zanu PF yakutya, yakufamba ichirova nambuya nanasekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu sevagari macitizens, hatisi kuda nyaya yemhirizhonga. Tinoda sarudzo dzakachena dziri free and fair. Isusu tinoziva kuti navachamisa tinoku